Bato redu re MCA riri kuenda pakuzviumba. Patakatanga maelections muna 2018 tanga tatanyatsogadzikana sebato rine paya pekuti anonzi muchirungu mastructure tine makomiti kwese kwese netaasika tasvika pakadaro. Saka tichigadzira parudzo ya 2023 tiri kuvaka musangano wedu weMCA. Saka izvozvo tichiri kufamba nenzvimbo dzakawanda tichigadzira makomiti paward pega pega.
Saka muri kuimbisa here kuti muna 2023 muchakwanisa kuti muve nevamiririri mumatunhu ose enyika?
Ndo mubvunzo wakanaka. Ndoda kuvimbisai nevanhu vese veZimbabwe kuti muna 2023 MCA inenge iine vamiririri vehurumende vemuparliament kumatunhu ese, inenge iine vamiririri vachamirira maprovincial council kwese, ichazenge iine vamiririri vemacouncillors kwese. Ndo chinangwa chatiinacho. Inezenge iine presidential candidates. Ipapo papresidential candidates pakatopedza takaita musangano wekuti ini ndichange ndiri presidential candidate weMCA. And then kune maMPs kunzvimbo dzakawanda tatova nemacandidates.
Tichitarisa pakuti vamadhuku ndo vanenge vachimirira bato musarudzo dzemutungamiri wenyika, vamwe vari kuti kosei bato renyu siri kuita macongress hatiri kuona achiitwa nevamwe aya vamadhuku?
Tinenge tiine congress muna December gorine yeNCA inenge ichiita zvese izvozvo. Pari kuitwa manominations emapresident zvakawanda. Saka izvekuti tiri presidential candidate zvinobva pakuti ndo zvatatotarwa nemisangano yakaitwa, asi patikuenda pacongress tinokwanisa kuchinjwa kana congress yeNCA ikazviti. Zvandiri kutaurira izvozvo ndo zviripo sekumira kwatakaita, asi zvese zvatiri kutaura sebato zvinokwanisa kuchinjwa kana vanhu vaungana. Hapana chatingati chakanyorwa padombo kwese kwese. Even muchaziva kuti muna 2017 vamugabe vanga vatoriwo presidential candidate wezanupf wa2018, asi pane zvakazochinja zvikakwanisika kuti havana kukwanisa kuramba vari candidate.
Tichitarisa idzo sarudzedzi, vamwe vanoti havapinde kana pasina kuvandudzwa zvinhu munyaya dzemitemo ine chekuita nesarudzo. Makamira papi ipapo?
Ngandikugadzirise mubvunzo wako. Hakuna munhu ari kuti haapinde musarudzo pasina kugadzirwa mutemo. I think mubvunzo wauri kutaura iwo mubvunzo wawanga ujaira kubvunza zvako kubva pakatanga even studio 7. Hakuna munhu akamborega kupinda musarudzo nekuti hakuna zvinhu zvakagadzirwa. Saka hapana nijeutakamira pasi. Hakuna political party muno muzimbabwe yati handisi kupinda musarudzo.
Tichitarisa idzo nyaya dzesarudzo, takataura svondo rapera navakomiti vachiti zviri nani kuti sarudzo dzimbosendekwe paruti poitwa nhaurirano. Munoti kudii nedanho iroro?
Hatiwirirani navo panyaya iyo kana vachitaura zvakasi. Hakuna chinonzi nhaurirano dzinoitwa dzichimisa sarudzo, nekuti sarudzo ichi chakatongwa pamutemo. Hakuna munhu ane raiti yekunge ari president kana kuti member of parliament kunze kwezvaanenge asarudzwa nevanhu. Tikasarudza vanhu vatakasarudza vakapuwa 5 years vekunge vari mugovernment or vari muparliament. Saka nekudaro tabva ipapo apo hakuna umwe munhu anenge aine kodzero yekuti ataure aite zvinhu kudaro. Hakuna nyika yakatombozviita zvavari kutaura izvo, zvekuti munomira moti hakuna election iri kuita. Inenge itori cool yakadaro iyi. Saka sarudzo dzinotoitwa muna 2023 5 years dzinenge dzapera, hakuna munhu anenge achine kodzero yekunge achiti ndiri mutungamiri weZimbabwe kubva kuna vamunangagwa kusvika kune munhu anenge ari pasi pasi kuti panakuita imwe sarudzo.